Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 8 nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba kana kuti Heroes Day. Sangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center rinoti sarudzo dzinoitirwa zvizvarwa zveZimbabwe zvisinei nebato ravanotsigira. Dare reSenate yeAmerica nezuro rakavhota 51-50 kuti bhiri reInflation Reduction Act rive mutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe iri kurangarira magamba enyika akarwa hondo echimurenga. Vanhu vane maonero akasiyana, vamwe vachiti magamba haana chaakafira sezvo upenyu hwanyanya kuipa kupfuura zvahwakanga hwakaita panguva yekutonga kwevarungu. Tabata nhengo yebato riri kutonga reZANU-PF Dr. Frank Guni kuti vatiudze maonero avo pazuva ranhasi.
Nhasi tiri kurangarira zuva remagamba akarwira rusununguko rwenyika yeZimbabwe. Iri zuva rakakosha zvikuru rinofanira kuzikanwa nekucherechedzwa nemwana wese weZimbabwe kuti tizive nhoroondo yenyika yedu kuti takambobva kupi, takananga kupi. Izvi tinozviitira kuti vana vemazera madiki vakazvizvarwa tavane kuzvitonga kuzere kana kuti mabonfreeze vazive kuti nyika iyi haina kungouya, hatina kungoipiwa, takatoita kuirwira kuti titore masimba enyika yedu kuti tipe masimba kuvanhu, vanhu vagogara muzvakanaka. Ndinodawo kuti tisondedze vanhu kuti iri zuva ratinorangarira kuti vakomana nevasikana vakaenda kuhondo yechimurenga kuti tirwise vapambe pfumi vakanga vakatapa nyika yedu. Taidawo zvakare kuti tinyambe tichitondedza nekuchenjedza kuti shuviro huru yenguva yehondo yanga iri yekuti tiwane rusununguko nekuzvitonga kuzere kuitira kuti sevana veZimbabwe tigozodya tese pamwe chete rifa renyika yedu, tichiona kuti upfumi hwenyika yedu, zvipundutso inobuda muupfumi hwenyika yedu, pundutso iyoyo inogoveranwa nevana veZimbabwe. Zvakare kuti ndiise mucherechedzo nomunengedzo kuti mukaona pamarinda enyika kuNational Shrine kana kuti inonzi Heroes Acre pane guva regamba risingazikanwe kana kuti pane guva regamba rakatsakatika risingazikanwe kuti riri papi, the tomb of the unknown soldier. Uyu mucherechedzo wokuti nyika iyi yakarwirwa, tinotori nemapfupa akazara kumasango enyika yedu, vamwe vakafira kunze kwenyika kuna naZambia, kuna naMozambique, vari mubishiro kugadzirira kuzorwisa mpambe pfumi. Vana ivavo vakarasika mabhonzo avo akatsakatika. Saka vanhu vatinofanira kupa ruremekedzo rwakakurisisa chaizvo. Kana paine vanhu vanofanira kupiwa ruremekedzo munyika yedu yeZimbabwe, vanhu vakarwira hondo yekuti tiwane rusununguko. Hakuna zvevamwe vanhu vangapiwa ruremekedzo rungapfuura kana kuti rungadarika vanhu vakarwira rusununguko rweZimbabwe. Zvinofanira kunge zvichizikanwa nemunhu wese izvo, kunyanya nevechidiki.
Avo vange vari nhengo yeZANU-PF Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tabatavo nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vazvidzai ruzidzo kuti tinzwewo maonero avo.
Tinozviziva kuti zuva ranhasi izuva guru kunyika yeZimbabwe, izuva ratinoti isu tinenge tichiyeuka magamba. I know kuti vazhinji havazo ziva kuti a Heroes Day is not a day of celebration, but it's a day of remembering our heroes. Zvora nasi zvechokwadi tofanira kuti tichiyeuka mabasa akaitwa nemagamba edu akasunungura nyika yeZimbabwe. But it is very unfortunate kuti vatinoti magamba munyika yedu kana kuti vanonzi magamba munyika yedu zvino zvakuchinjwa nenyaya dzematongere enyika kuti kutunzi uri gamba unofanira kunge uri nhengo yeZANU-PF, which is very unfortunate. Vamwe magamba enyika ari kutadza kurecognizwa kana kuti kuyeukwa kuti iri gamba simply because anenge asina role yaakatamba kana kuti yaakaita kuZANU-PF. Izvo ndozvati kuti kuve gamba kana kuti kuve gamba muZimbabwe zvino zvaakuabhuzwa nenyaya dzepolitics. Hatifaniri kunge tichitarisa kuti munhu anosapotei kana takuda kuyeuka kuti munhu iyi gamba reZimbabwe. Ndinoona vaorivha mutukudzi vakaimba rwiyo nechekuita nemaheroes kuti vesana Jairus Jirivaivai, they were heroes, vanga vari magamba. Vana Safiriwo Madzikatire vanga vari magamba, they were heroes. Vanofanira kunge vari vakatoiukwawo kana kuti vacheukwawo nevana veZimbabwe kuti we are remembering my heroes nebasa ravakaita kuvana veZimbabwe. But unfortunately bato riri kutonga iri riri kutora kuve hero richiti it's either wanga uri weZANU kana kuti une chauri kuitira ZANU, which is very unfortunate. Toito kune munhu ashaya uyu anonzi Konde Mhlanga. Kwandiri nini gamba, because zvaakaita achiitira nyika yake yeZimbabwe zvikuru zvokuti handizive kuti sei vasina kumuitawo mutorawo kumuyeuka kuti igamba adai ari kuhero seka uku. But tine urombo nazvo kuti ZANU-PF, the way it is taking munhu kuti ave gamba, it's wrong. Kwandiri it's very wrong. Ngavatore munhu kuti akaitirei nyika kuti anzi igamba.
Avo vanga vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vazvidzai ruzidzo vari parunhare kuOhio neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti vakavamba bato reZANU-PF vaNdavandingi Stole vanofanira kuremekedzwa. Bato reZANU-PF rakavanyima chiremera chekuva gamba renyika, asi vachinyora mubepanhau reSunday Mail vaMnangagwa vakati vaStole vanofanirwa kuremekedzwa. Vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti zvakataurwa navaMnangagwa hazvina zvazvinoreva, sezvo vaStole vakashaya makore anopfuura makumi maviri apfuura. Vachiti vaMnangagwa vanofanirwa kuudza vanhu pamusoro pezvavari kuita, pamusoro pezviri kunetsa vanhu zvakaita semabasa, zvokudya, mari dzemihoro nezvimwe.
WaStole wakashaya December 2000. Iyo yahistori iyo. Handiyo nyaya yekutaura vanhu vasina mabasa kune matambudziko aripo nhasi uno. Saka kungo inonzi distraction kuti vanhu vasafunge nemaproblem anhasi uno. Saka hapana zvazvinobatsira.
Sei vatanga nokungoti vaStole, asi pane vanhu vazhinji vasina kupiwa ugamba uhu, asi mashoko iwawo munofunga kuti vanhu vanomatora sei?
Hapana anombovatora sei mashoko ari important ba, because iye zvino wana handizvo zvavari kufunga izvozvo. Vari kufunga zvinhu zvino zviri kuvanetsa muupenyu hwavo. 70% yevanhu kuZimbabwe vakazvarwa independence yatouya. Saka zvekuti kune magamba aya mamwe akaiswa kuheroes ekazwa mwasina, hazvisina nebasa rese, hapana zvazvinobatsira. Anogona kudoma munhu wese anenge afunga zvake. Zvimwe anofunga vaStole kuti pamwe ndiye munhu aizikanwa kazhinji, pamwe zvichavabatsira nemavhoti here? Hapana zvazvinobatsira. Dai waitaura necorruption, dai waitaura nekushayika kwemabasa ewanhu, dai waitaura nedambudziko remasalaries emacivil servants, dai waitaura nezvinoshayika kuzvikoro nekuzvipatara, ndizvo zviri mupfungwa mevanhu iye zvino. Izvi zvavaStole dai wangu wasiya vachizorora zvavo. Wakashaya muna 2000. 20 years zapura.
Abo vange vari vanodzidzisa pa Indiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare ne Studio 7. Tabata mutauriri wemhuri yavanda vaningi Stole vakaudza Studio 7 kuti pari zvino mhuri yava Stole haina zvokutaura pamusoro penyaya iyi. Sangano re-Election Resource Center rinoti kunyangwe haro richinzwisisa zvipinga mupinyi zvakatarisana nekomiti yeZimbabwe Electoral Commission, pane basa rakawanda rinofanirwa kuitwa nekukurumidza maererano nekunyoresa vanhu kuvhota uye nekuvakurudzira kuti vatarise kana mazita avo ari mubhuku revavhoti. Vanoona nezvekuzvirongwa musangano re-Election Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti kuti matambudziko aya apere, sangano reZimbabwe Electoral Commission rinofanirwa kushanda rakabatana nemamwe masangano akazvimirira ega, kusanganisawo nevemapato ezvematongerwo enyika. VaBobos Bunu vanoti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kurangarira kuti kana sarudzo idzi dzichiitwa dziri kuitirwa vagari vemunyika zvisinei kuti vanotsigira bato ripi.
Chatinoona ndechekuti taitarisira, chatinotarisira ndechekuti tinenge tichingoti kana pakaregista 5.8 million tinotarisira kuti namba yedu inge yakatikwireiwo kusvikawo kuma 5 million ikoko zvichiendawo kumberi. Asi apa tinoona kuti uwandu hwatiri kuona husi kutofadza, kureva kuti tangowana hafu chete chidimbu chevanhu ivavo vakanyoresa kuvhota. Saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti panotori nedambudziko chairo kana pari panyaya dzekutarisa vazviri mugwaro revavhoti.
Zvingaitwa sei izvi kuti zvigadziriswe vaBobos Bunu?
Chakakosha ndechekuti vanoita kuti gwaro rikwanise kuonekwa veZimbabwe Electoral Commission vanofanira kushanda nevamwewo vakawanda vemasangano anozvimirirega, vachishandawo zvakanaka ndevemapato ezvematongerwo enyika, nokuti ndo vanogara nevanhu ava zuva nezuva rega rega. Saka zvinogona kuita nyore kana vanhu ivavo vakabatsira pakufambisa information yekuti basa rakafanana neiroro ringe richiitika, uye zvekare vanhu ivavo zvekare ndo vanogona kusimbisa kuti macommunities ange achiziva kuti mazuva nguva nekupi. Saka tichaona kuti dzimwe nguva pamwe vanhu vanga vasitorina information yacho yekuziva kuti zviri kuitwa kupi, vaizongoona matent voshaya kuti chii chiri kuitika. Saka nekuda kwaizvozvo zvinogona kukonzeresa zvekare matambudziko akafanana nekuti vanhu vanotadza kuya kuzoinspekta. Chimwe chatinoona zvekare ndechekuti vanhu vaigona kunge vasingatarisiri kuti kune basa rakadaro richange richiitwa panguva yatiri inei. Saka kureva kuti nenguva yavanga vachivhura zvekare kuti vanovhura kubva nenguva dzemangwanani vachivhara kumazuva roruvira, izvi zvinoita kuti vanoenda kumabasa vashayikwe panguva yacho. Saka kureva kuti vanoenda kumabasa havawanani navo, nekuti ivo vanenge vachitotangawo basa kwavo, havachipedzawo basa kwavo, havachipedza basa kwavo. Saka iroro rimwe dambudziko ratikatoona zvekare.
Pari zvino sangano renyu pane zvarinoshora here maererano nekufambiswa kuri kuitwa zvinhu nemapato anopikisa pamwe chete nebato reZANU-PF? Pane chamunoshora here pane zviri kuitika?
Tingati chatinovakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika ndechekuti sarudzo idzi kana dzichiitwa dziri kuitwa vagari vemunyika, macitizens enyika yeZimbabwe, zvisinei nekuti vanosapota bato repi. Saka kureva kuti kana vakakwanisa kufambisawo shoko kuvatsigiri vavo vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika, zvinobatsira chaizvo kuti tive neyatingati confidence mubasa rese rinenge richiitwa nezeki. Saka kureva kuti zeki inofanira kutora nhano yekushanda zvekare nemapato ezvematongerwo enyika, iwo mapato ezvematongerwo enyika wofambisawo meseji iyoyo, woita nhume inosvitsa shoko kunzvimbo dzakasiyana siyana, ichibatsira womira zvekunge vachinyanya kushoropodzana nekunge vachitukana, vachitogadzirisa zvinhu zvichienda mberi, nekuti sarudzo dze2023 dzofanira kutoitwa, asi dzofanira kuitwa zvinhu zvese zvichinge zvanaka zvekare.
So kuona kwenyu munotarisira kuti zvichabuda musarudzo zvichatambirwa zvakanaka here?
chakatarisa nyaya dzezvingangozobuda musarudzo hatisati tazviva kuti zvingabuda zvakaita sei asi tiri kungofuona kuti kana mitemo ikange isina kunge yagadziriswa yezvimwe zviga zvakatemwa nevakanga vachiongororawo sarudzo nezvimwewo zviga zvekare zvinotaurwa nemapato ezvematongerwo enyika nematambudziko mamwe atiri kuona akafanana nemhirizhonga kutyisidzirana kutukana kunyombana izvozvo tinoona kuti sarudzo dzinogona kusafamba zvakanaka nokuti kana vanhu vachinge vatotanga kunyombana pari zvino zvinoreva kuti kwatiri kuenda mberi uko kunogona kusabuda zvakanaka panyaya dzekuinspectwa tinotarisira kuti maplatforms avo anga akavhurika ese zvakafanana neyavanoshandisa pawebsite yepadandemutande yakaita mazuva akawanda isiri kushanda tikavaratidza kuti dandemutande renyira harisi kushanda hapana chakaitwa ndofunga rakatozodzoserwa mazuva mashoma apfuura kureva kuti vamwana vangu vachienda kumabasa vanoshaya mukana wokuti vange vachiita sei vange vachitarisa mazita avo nyangwe zvavo vasina nokuti muchaona kuti vanhu vakawanda vakainspekta nemamessages vanogona kunge vasina kutoenda physically kunoapia saka kureva kuti zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vanogona kuwanikwa panzvimbo idzodzo dzasiyana nekuenda kunopinda pagraundi muchiti ai ngatitambei door to door kana kuti ngatiendei tinoisa tent toita 5 days tiripo takamirira kuti vanhu vauye totoona kuti matambudziko iwayo anogona kuganhuka kana vakashanda vakadaro
avo vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobus Bunu vari parunhare kuDubai neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri weZion Christian Church, Bishop Nehemiah Mutendi, nezuro vakakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vakurudzire runyararo uye kuita sarudzo dzakachena gore rinouya. Bishop Mutendi vakataura izvi kugokwe pagungano rekurangarira zuva rakafa vakadaro Mutendi avo vakafa muna 1976. Vamwe vakanga vari pagungano iri vanosanganisira mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa, mutevedzeri vaMnangagwa vaConstantino Chiwenga, madzishe gumi nematanhatu uye vamwe vakuru muhurumende. MuNewsday makare, sangano rePassenger Association of Zimbabwe ranyorera gwaro kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe nemukurukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vachinyunyuta pamusoro pekunonoka kwemapurisa kusvika panzvimbo panenge paitika njodzi yetsaona mumugwagwa. MuHerald mune nyaya inoti uwandu hwevatyairi vanotiza mushure mekutsika vanhu kana kubondera dzimwe motikari huri kukwira. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mumwedzi mitanhatu yekutanga gore rino pakaitika tsaona dzakadai dzinoita zviuru zviviri nemazana mashanu pakafa vanhu mazana mapfumbamwe ane makumi masere nevana. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuti murume anonzi Chinamasa ngatikwanire. Ngatikwanire kana shaya zvokutaura nganyara. Vanotaura zvokuti kwanzi opposition party isina kuita congress haipindi maelection. Ngatikwanire ngazvikwa zvaanotaura. Ngazvo zvokuita machi yave musi wa29 musi wa27 yavakarongera Chiwenga. Ngatikwanire ngatikwanire vakadi kumisa pamabyelection. Vakanokuona kuti vakadliwa ndosaka vakutanga kuda kuta kunhonga icho neicho zvavarutoona kutoti hakuna chinhu 2023 vakuzama kuda kumisa maelection kuti kwasaitiwa maelection vanzi hakuna zvakadaro kamu 2023 hakuna chinhu bhora musango zvake Chinamasa muchamutiza muzimbabwe muchimuda.
Mangwanani pane pedyo yavanhu hapo pastudio 7 nhapfanyiro yavanhu. Inini hangu ndoda kutenda vanonzi vari kugare gumbo avo nemashoko avo akanaka. ndakuti ndavarugare gumbo vanotipa mashoko akanaka ekuti nyika inotongwa chero nani zvisinei nekuti akarwa hondo kana kuti haana haikona vamwe vanoswera vachingoti hanzi nekuti haana kurwa hondo nekuti haana kurwa hondo hondo yacho yakarwiwa nanababa vedu asi ivo vanonase kuti kuhondo kwacho vakaenda vari vaviri nachiwenga wake ivavo zvinotirwadza mani zvinotirwadza chaizvo chaizvo ndotenda hazvina mukoma bhorisi zvaanga vachitaura zvokuti hongu independenci haikona independenci irosi iriko rekurangarira magamba aya asi hapana chatinomborangarira magamba zvaakasiya aita chaizvo asi zvo zviripo izvo zvakabwirwana nababa vedu isu vachifa nezvaakuitika izvizvi kana dai vakanzi vamuka nhasi havangambofari netsvina dzavakuitika muzimbabwe idzi tsvina idzi ikonomi yadhakwa kufa chaivo
baba wande asandambona zvakadaro kunoku mudhara wedu akupingirana nemumakereki apa akupinda chechi dzese akapinda kwamwazha akuzoita mwazha akapinda majohani echishanu akuti ndiri johani echishanu apa ndaezvaangaruzetisi kwamutendi akuzoita vanhu vekwamutendi ndakutofira kwedu kumasavadha aona kuya futi achizviti musavadha avarumeka havana mudhara aperega akungopinda chechi dzese achitsvaka vanhu asi vanhu ivavo vari kuda kuenda kuvachechi ndovari kuswera masuti achidzimirira achivabira mavhuti avo ithose same people amuda kuvati mudhara yeye hafungi achishandidzana nevatungamiriri vemakereke vatungamiriri vemakereke kana kuvamuchiri vese tomuda zvokuenda kudenga siyanai nemunhu iyeye amauda kupinza iye mheno 2023 tanenge akadi asi ndikuona vanhu vachizofa because mweya wainawo because hazviitwi nemunhu ari normal zvongopinda chechi dzese dzese kutsvaga mavhoti muchechi hazvinyadzisi izvozvo shuwa muri garwe zveshuwa
mangwanani mangwanani vashama vari vese vestudio 7 ana jongwe akandemire anotanonoka hwande ndinokwazisai nevateereri vese ndinokwazisai inini ndinoti magamba ese hapana chaakafira magamba ese vakarwa hondo vanozoti vakarwa hondo vese inini zuva iroro handiri respect zuva iroro inini rinotondifungisa nhamo yandiri kurwa iye zvinozvi hondo yavakarwa ivo itori diki pane hondo yatiri kurwa iye zvinozvi ari semagamba hayo inini mapenyu kana akafa mese hapana zvamuri hapana zvamakaita because makafira mhuri dzevanhu vari muzanup f ndodzamakafira noti ruzhinji rwezimbabwe ruzhinji rwezimbabwe ruri kukanga waya tine mamwe magamba akarwa hondo iyika vari ana mujibha nachimbwido vakaitwa sei vamwe vacho vari kukanga waya vari mumarizevha vamwe vacho havana kana chavainacho mukurarama kwavo motiudza kuti isusu tinofanira kucerebreta zuva iro tinoricerebrete rechii isu tiri kusafa tiri kutamba nhamo tiri mune dzimwe nyika hondo iritorwa ka yakaripfuura yamakatorwa imimi muri kunzwa yamakatorwa inini magamba acho ini sezuva iroro ndiri seni zuva iroro inini ndinoti no andinotondifungisa nhamo hombe ngavatandibvisa vo pakarenda atomboridi because hapana magamba atinotarira akarwa hondo ngavaidzosere kana zvichikwanisika ngavaidzosere kwakusunungura kwacho ngaitange futi hondo yacho because tatava titori muhondo kudhara because vakatotikonzeresera dai vakangosiya zvakadaro havo tsvaka zvitori nani tatombotsvaka zvimwe zvinhu zvinorwadza zviri kuitika zvinorwadza ndatendangu ndonzi baba junior ndiri muhedelberg south africa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare reSenate yeAmerica nezviro rakavhota 51-50 kuti bhiri reInflation Reduction Act rive mutemo. Bhiri iri richapa mari yokurwisa zvemamiriro ekunze yakawanda. Hurumende yeAmerica haisati yambopa mari yakawanda zvakadai kuti ishandiswe mukurwisa kwezvemamiriro ekunze. Bili iri richabatsirawo nemari mune zveutano kunyanya mukudzikiswa kwemitengo yemishonga zvikuru sei yevakwegura. Kuti tinzwisise zvakawanda tabata vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha.
Uyu mutemo wemari inosvika $740 billion, mari inenge ichizoenda kumamiriro okunze ari kunyanyopisa anonzi global warming, kana kuchinja kuri kuita kunze kweclimate change kuchange kuchiinda mari inosvika $400 billion inobva mumutemo iwoyu. Kwozoita imwe mari inenge ichiinda kumatambudziko anowanikwa navaamerican kunyanya vakuru vaakurarama nemishonga namapiritsi, kuti zvichange zvichizodzaswa izvozvo mishonga namapiritsi iwayo nemari inenge ichibva kumutemo uyuyuyu weinflation reduction bill. Saka tichitarisa isu mari zhinji $400 billion inoenda kune zvemaonero okunze ichange ichinetsera chaizvo makambani ayaya ari kugadzira mota dzamagetsi pamwe chete navanhu vanenge vachizotenga mota idzodzo vachange vachizopiwa imwe mari nehurumende pavachazofaila mateksi avo paya paya. Zvekare makambani anogadzira masolar panels pamwe newind miri dziya dzinoita kuti dzigadzira magetsi vachange vachizopiwa mari yokuita izvozvo. Zvekare vanhu vanenge vachishandisa magetsi mashoma mudzimba dzavo vachazenge vachipiwa zvekare mari inenge ichibva kumutemo iwoyu. Kwozoita mafektari achange achivakwa kunge achizogadzira zvinhu zvinoenge zvisingashandisi magetsi zvetekinoloji zvimwe zveizvi, kana mafektori anenge achizogadzira masolar panels achapuwa mari zvekare. Saka mutemo une mari yakawanda zvisati zvambonyanyo kuonekwa mupolitics dzeamerica dzamazuvano.
Takanangana neinflation kana kuti kudhura kwezvinhu, bhiri iri richashanda sei uye chinangwa charo nderei kana takatarisa panyaya yeinflation?
Chinangwa charo ndechokuti zvinhu zvisanyanyo kudhurira vanhu zvakanyanya, kunyanya nyaya dzemishonga dzatambotaura idzo, kuti mishonga inenge namapiritsi zvinenge zvaakudhurira vanhu vomuamerica chaizvo, kunyanya vanhu vechikuru vatinoziva pasi rose kuti vanenge vaakurarama nemishonga namapiritsi. Zvichidhura chaizvo, zviri kutodhura chaizvo mishonga iyoyo. Saka ichange ichisubsidiziwa kana kuti hurumende ichange ichibetsera vanondotenga mishonga iyoyo. Zvekare mutemo uyu uchabetsera chaizvo kuti kuchange kuchibva mari kumakambani anomita mari yakawanda chaizvo pagore, ndokune kuchibva mari dzacho idzodzo. Saka chitarisiro nechinangwa chomutemo uyu ndechokuti zvinhu zvakawanda wanda zvimwe zvisadhuriswa, kunyanya izvo zvatataura zvokudzasa zvinozoita kuti kunze kunge kuchipisa zvinhu zvinodhura chaizvo kutenga motikari dzamagetsi. Saka zvichange zvichidzaka izvozvo. Zvekare chinangwa chomutemo uyu chinonge chinopotswa nenyika dzakawanda wanda dzinoita vana Zimbabwe ndechokuti kunenge kuri kuvaka inonzi pachirungu consumer confidence, chivimbo chavanhu vomunyika vanotenga vaya vaya kuti vafunge kuti zvinhu zvichanaka. Chivimbo ichocho consumer confidence iyoyo inongoita patayo kuti zvinhu zvisakwira zvakanyanya, nokuti vanhu vakava nechivimbo chokuti ufumi hwavo chokuti mitemo inopaswa nehurumende ichavabetsera, zvinoita kuti vanhu vanotenga kana kuti vanhu vabhajete zvinhu zvavo, zvinozoita kuti kumabhizinesi uku vasanyanyo kukwidza zvinhu, nokuti chirongwa icho checho kufunga kwavanhu vanotenga ivavo kuri so important, kunokosha chaizvo. Saka mutemo uyu uchabetsera vanhu vomuamerica kuti vafunge kuti zvinhu zvichadzaka, izvo zvichidzakavo nokuda kwechivimbo chavanenge vainacho kuhurumende yavo kuti inoita mitemo inovabatsira zvinenge zviri pachena zvisinei nokuti zvinovanzwa.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosera zvakanaka.